Kutauririwe bato rinopikisa removement for democratic change vaobet kutu vati varimubishi rekukurudzira ruzhinji rwezimbabwe kuti vanyorese kuvhota kuti vazovhotera shanduko zvisinei nekuti bato rezanupf rakachinja mutungamiriri.
Isu sebato remdc inotungamirirwa nadr Morgan Tsvangirai pane zvakawanda zvatinoita zvatinokuita pari zvino ndosaka vateereri varikuziva kuti tiri kumhanya nenyaya yebiovoter registration. Tirimushishi kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti vabude muhondo hwavo vanoregesta kuvhota pabhivhihara. Ndo chokutanga chikuru ichocho nokuti kana ukatovava regesta divhota zotoreva kuti kuzovhota kwacho kuzovhota kwacho haukwanisi. Saka chikurukuru chatiri kuita pari zvino kukurudzira mhuri yezimbabwe kuti ibude muhondo hwayo vanotegesa kuvhota, nekuti kana tikabuda muhwandu hwedu tonovhota tichivhotera mdc nemaaliand partners ayo, zvinotinakira pakuti dhobha tinoda kuti tibudirire tihwine tipinde mupawa through ballot box.
Vagutu vawedzerawo vakati vari kuramba vachirwisa nyaya dzekuti mitemo ine chekuita nesarudzo ishandurwe kuti kuiswe sarudzo dzine jekerere. Vawedzerawo vakati vachatura mukana uyu kurwisa kusununguka kwenhepfenyuro dzehurumende kuti vakwanisewo kushambadza mashoko ebato ravo zvakasununguka.
Kuti tiwanewo mukana wekuti tiende panhepfenyuro inokondroriwa nehurumende, chirungu vachivo state controlled media, chingava tvtv chezimbabwe television kana nepenyuro naidzodzo dzezimbabwe broadcasting corporation radio station avo ari mana, tiri kufaita zvakasimba kwacho kuti tiwane mukana wokuti tiwanewo hwiredu richiwisa nepenyuro idzodzo dziri state controlled.
Mutauriri wemdc inotungamirirwa navawashne ncube vakurawo nechihwai vatiwo vane chivimbo chekukunda musarudzo dza2018. Vachihwai vati mubatanidzwa wavo wemdc alliance ndodanho guru raive rakamirirwa nevana vezimbabwe, saka nekudaro vane chivimbo chekuti mubatanidzwa uyu chavabatsira mukukunda.
Takabatana nemamwe mapato kuti tifome mdc alliance inova ndiyo chamboko chicharova ZANUPF mugore rinotevera. ZANUPF iri kuenda zvisinei kuti vamugabe vanga varipo kana kuti havapo, zvisinei kuti pana vamunangagwa kana kuti pana vachiwenga kana kuti vamugabe.
Vachihwai vatiwo kunyange hazvo vaimbova mutungamiriri wenyika nebato rezanupf varobert mugabe vaive dambudziko, vati dambudziko guru munyika yebato rezanupf. Vachihwai vati vana vezimbabwe vachakatarisira shanduko chaiyo kwete yekungochinja mutungamiriri wezanupf.
Mugabe vanga iri part of the problem but haisiyo problem chete yatati nayo. Tine zanupf ichiri mhenyu, asi zanupf ndiyo mhuka huru yatisingafariri kukanganwa. Kuti tichakanga machazuro nehope inofarira kuenda.
Mutauriri webato repeople's democratic party vajacob mafume vatiwo kuchinjwa kwemutungamiriri wezanupf hakuchinji uipi webato iri. Vamafume vati vachiri kufamba vachitsvaga rutsigiro kuvanhu nemashoko eshanduko yezvokwadi.
Tsumo yechishona inoti makudo ndeamwe. Kana makudo achinjana kutonga hazvirevi izvo kuti makudo awa haachadyi chibage, anodya chibage mudyiro akasiyana siyana. Asi isusu tiri kuramba tichienda mberi tichiyambira ruzhinji rwezimbabwe kuti nyika ino inoda shanduko, inoda kutongwa kwakaita vana Tsvangirai naTendai Biti munguva yeGovernment of National Unity. Varume ivava ndo vanogona kuyambutsa ruzhinji rwezimbabwe kuti tipinde muKenani. Zvekufamba nezanupf kutenderera mugwenga.
Mutungamiriri mutsva wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vave kutungamirira bato rezanupf vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusanganwa nawo munyika akadai sekushayikwa kwemabasa, uori, runyararo, sarudzo dzejekerere uye kushandira ruzhinji, izvo zvaigara kuvimbiswa nemapato anopikisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.